manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 18/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatapfuma nei masaya avakapambwa nekupondwa kumabhuku vanoradzikwa. Hurumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekorera. Mutandu wenhabvu aive nemukurumbira uye ari murairidzi wenhabvu Raman Gumbo anoradzikwa muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatapfumanei masaya avakapambwa nemugovera wapfuura kumabhuku nevanofungidzirwa kuti nhengo dzezanu PF pamwe nevasori vakazowanikwa nesvondo vakapondwa varadzikwa nhasi kumarinda emabhuku Tafara muHarare. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachishora zvikuru kuita kwavanoti kwezanu PF kwekushandisa chisimba kuuraya nekutyisidzira vanopikisa senzira yekutsvaga rutsigiro. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhomho yevatsigiri vebato ravo vaungana panhandare yemabhuku grounds kuzoonekana nemumwe wavo vachamisa vati kupondwa kwavamasaya kunoratidza kuoma mutsipa kwebato riri kutonga rezanu PF.
Why do you commit such murderous acts? My rituals, ebawa. Wono bata mfundisi for rituals, for power. Iro simba iro rikana inuwa mnangakwa. Rino kuna kira ere matarara papino izere neropa. Emi mofamba mchiti mnesha mwine munyu. Wangu mune ine munyu asikune ya mwa.
Vaende rambiri wachamisa wachiti.
Choko alineja kuti msaru tuweza. Atiswa nunge zichitwa. You can't waste $5 million just for the first set of records. Mario yo 5 million hande na kuma hospital. Mario kana kati ma hospital haita hande ikino teka zvitima zvitsva. Chitima chitsva kuenda 2 million. Let's invest my resources. Mukuseva upenyu not to destroy lives sezvataita vamasai.
Vatiwo vari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo chavangu vari kushandiswa nezanu PF asi zvose zviri kuitika izvi zvichapera munguva pfupi inotevera. Asi vachavangu vagara zvavo vachiramba kuti vari kushandiswa nezanu PF vachiti vakanangana nekuchenesa bato ravo. Ukuwo mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vati vachamisa vava kungomera chizanu PF pamuromo nekuti vatadza kutungamira bato ravo reCCC.
Mashoko avachamisa haana hunhu uye haana huremu nekuti isu tichitarisa maelection apfuura aiva norunyararo nokuyanana. Saka vachamisa vanofanirwa kudzidza kuti pavanosumuka ngavataure chokwadi kuti inini strategic ambiguity yandaiti ndaronga yakapfupfunyuka yakundiparira.
Gweta riri kumirira mhuri yekwamasaya vainnocent Gonese vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa yekuratidza kuti vamasaya vakafa nerufu rwamwari here yaratidza kuti kwete.
Tikachazopiwa hedu detailed report pamusana pezvakaitika kuti kufa kwavo hakusi kwokubva kuna mwari. Ripoti yacho samari yakatendiswa kumapurisa kuti vaseeseti kuti chii zvakakonzeresa zvinhu zvakaitika kune mushakabvu.
Kanzura weward 9 mumusha weruwa vari nhengo yeCCC vaWilfred Chuma Vati vane chivimbo chakakura chekuti pachaitwa sarudzo dzemabyelection mumabhuku, bato ravo richakunda zvine mutsindo.
Tinovimba kuti vanhu vemabhuku nezvaitika izvi vakatsamwa zvisingaiti. So zvichatsopa kuti vabude kunovhota, nekuti vataura kuti isu hatingavhoteri munhu akaurayisa mumwe munhu wemuchikomero. Ndinoda kuti madifferent political parties.
Mukoma wemushakabvu vatapfuma nei Masaya vaEdward Masaya vapa matendo nekuchemwa kwaitwa munin'ina wavo.
Zvandinorangokudzai ndechekuti mutemo wese wakatangwa naMwari, uyezve munhu wese anobuda mumutemo anosika chinhu chisina kunaka. Kuramba kwaMwari hakushayi pavanhu vasingaite zvinhu zvinofarirwa naJehovha. Ndatenda.
Rufu rwavaMasaya rwakauya nguva pfupi mushure mekushungurudzwa kwedzimwe nhengo dzeCCC dzinosanganisira mumiriri weparamende webato iri vatakudzwa ngadziore, pamwe chete nevaimbo vemumiriri wemabhuku Tafara muparamende vaJames Chidakwa nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda pamwe chete nenhengo dzebato reZANU PF. Asi ZANU PF inozviramba izvi ichiti CCC inoda kuizora mafuta enguruve yainenge isina kudya. Kupondwa kwavaMasaya kwakashoropodzwa nemasangano pamwe nemapoka akawanda anosanganisira Amnesty International, Human Rights Watch pamwe nemuzinda weAmerica, uye hurumende yakakurudzirwawo kuti ichengetedze kodzero dzevanhu vayo kubudikidza nekuferefeta nyaya dzekupambwa kwevanhu idzi. Mushakabvu vaMasaya vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndiri Tobias Mudzingwa.
Varwere, vashandi nevamwe vakatiza misha yavo varikubva pachipatara cheShifa chiri muGaza nhasi paine mashoko arikupikisana yekuti Israel yapa chipatara ichi ava imwe chete yekuti vanhu vabve. Varwere varikurwarisa zvakanyanya zvekutadza kufamba varikusara nevashandi vashoma-shoma. Mauto eIsrael aramba kuti ati vanhu vabude muchipatara cheShifa izvo chinove chipatara chikuru muGaza. Achiramba mashoko aya, mugwaro raaburitsa, mauto eIsrael Defense Forces ati haana kumbobvira ati varwere kana vashandi kana ani zvake abve, kana wokuti mauto achatungamira kubviswa kwevanhu. Mauto aya ati akataura nemukuru wechipatara pamusoro pekuwanisa mukana vakachengetedzeka wekubuda kune avo vanoda zvavo kubva pachipatara ichi. Sangano renhaure AFP raburitsa mashoko nhasi ekuti Israel yapa chipatara cheShifa ava imwe chete yekuti vanhu vabve. Israel inofunga kuti chipatara cheShifa chiri kuchengeta mauto echikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechematororo. United Nations inoti varwere, vashandi pamwe nevanhu vemuPalestine vakatiza misha yavo vanodarika zviuru zviviri vanga vakachengetedzeka pachipatara ichi pakapinda mauto eIsrael nemusi wechitatu. Bazi rezveutano muGaza iro rinoshanda neHamas rinoti vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe vafa muhondo iri pakati peIsrael nechikwata ichi. Israel inotiwo vanhu vanodarika chiuru nemazana mana vafawo munyika iyi. Hurumende nemusi wechina yakarambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwechirwere chekorera icho chinonzi chiri kukwira zvakanyanya zvikuru muguta reHarare. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere vakazivisa kuti pamusoro pekurambidza vanotengesera migwagwa mukati memaguta vari kuitawo zvakare kuti vange vachiona kuti maguta awaniswa mvura yakachena, uyewo vane mapindu ari kudiridzwa nemvura dzemasiweji ange achiparadzwa. Pamusoro pezvimwe zvakawanda zvakanzi zvinofanirwa kunge zvichiitwa, vahurumende iri kutarisirwawo zvakare kuti marara ange achitakurwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zvinomwe vabatwa nechirwere chekorera, uye vanosvika zana nemakumi mana nevaviri vafa nacho nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai kuti tinzwewo kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
idano rakatorwa nehurumende mazuva matatu apfuura raka communicatewa ekuburikidza nekumakansura kuti chirwere chichanyanya kupararira saka vanhu vari kutengesa mumugwagwa vange vachinyira kutengesa kwavari kuita bati vanhu vari kutagetwa nedanho iri vanhu vari kutengesera paya panganzi pasina zvikwanisiro zvakaita semvura nezvimwe zvakadaro so harisi danho rokuti riri kungotora munhu wese anga ari kungotengesa bati vaya vanenge vari pamamakets vari kutarisirwa kuti vange vachitengesera panenge pane mvura kuderedza kuparara kwechirwere ichi
zvakarambidzwa kutengeswa chikafu chete here kana kuti chero zvinotengeswa mutaundi
pakutsanangura kunoita tsamba yacho hazvina kunatsokujekeswa kunzi vanhu vari kutengesa zvipi zviri kurambidzwa asi pakutaura kwatakaita nevakuru vekukanzuro yeHarare semuenzaniso vaitaridza kuti vari kuda kurambidza vanhu vanenge vachitengesa chikafu nokuti vamwe vari kutengesa zvimwe izvi hazvinei nekuparara kwechirwere ichi saka tinotarisira kuti kana pane vanenge vachirambidzwa vange vari vanhu vanenge vachitengesa chikafu asizve vafanira kunge vari vanhu vanenge vachinzi havana kuwana residence kana kuti clearance kubva kudepartment rezvehealth remakanzura ese munyika
imi sesangano makatambira sei danho iri tichiona kuti vanhu vakawanda muzimbabwe vaakurarama nekuzviitira mabasa emaoko
mukoma joka chirwere chekorera chirwere chinotyisa ndofunga munorangarira zvakaitika muna 2008 vanhu vakawanda vakafa saka isu seboka tinokurudzira mamembers edu kuti aite zvese zvavanogona kuti vange vachitengesera pakachena vasaparadzira chirwere asi tinokurudzirawo futi hurumende kuti pavanenge vachiisa mitemo yakaita seyavaisai ngaisabata mavhenda chete nokuti mavhenda haasiriwo ega anoparadzira chirwere ichi saka tikaita kuti vanhu vese nyika yese inge iri awe ichidzidziswa nezvechirwere ichi zvinotibatsira nokuti tikanangana chete nemavhenda pamwe tinenge taposa kuti togadzisa sei dambudziko irori ndo maonero atinoita
vanga vari mukuru werimwe sangano ravanotengesera mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamuel wadzai vari parunhare muHarare nestudio 7 iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavelas musanganya uye westudio 7
ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova chizvarwa chezimbabwe asi vachigara imo muno muamerica kucalifornia vanoitwa ivo muzvare dzokerai minya avo vakatanga ivo kambani yavo yekubika zvikafu zvekumba vachitumira vamwe vanhu vagari vemuno muamerica vamwe vanobva kuzimbabwe vamwe vanobva imo muno
isusu kambani yedu inonzi Zim Cuisine zvichireera Zim for Zimbabwean Food tinogara muno mucalifornia USA
makafunga sei kutanga kambani iyi
tikatanga pakati pecovid vanhu vaisada zvekuenda vachinodyira mumarestaurants vaida zvekudyira mudzimba dzavo asi vachidya chikafu chakanaka chavasingakwanisi kubika vega saka takaonawo mukana kuti pane vanhu vari kutorera chikafu chedu muriwo nedovi unodiwa chaizvo kuno maclient edu havasi vanhu vekumba chete havasi maafrican chete tinobikira vanhu vese nevo varungu vanouda sitere muriwo nedovi saka ndiwo matangira atakaitapo pacovid
magara muchiita zvekubika izvi here kana kuti zvinhu zvamakatotanga panguva yecovid
takagara tichibika taibikira nonprofit yedu tinoita basa rekubetsera vana vechikoro mafees kuzimbabwe tine nonprofit yedu inonzi tese foundation handiti tese tichireva kuti it takes a village tinoda tese kuti tibetsere vana saka taiti vanhu vasati vadhoneta mari vauye kudhina vanzwe nezvebasa ratinoita tobika dhina iya vanhu vodhoneta saka ndomatangiro ataita vanhu vaigara vaiziva kuti taibika saka vanhu ndo vakatokumbira kuti mimi munodi kuchivhura tekubikira kuti kwanise kuramba tichidya chikafu kutsvaga mari dzevana vechikoro. Ndomatsangira takaita takataneka na 9 years chibika.
Tombotarisa zvamungati zvikafu zvekunyanyofarirwa neveruzhinji imomuno muamerica ndezvipi?
Sadza chairo chairo ndo number 1 chinhu chinodiwa nemakastoma edu vakationa tiine senti yedu tiri kumaizeni. Kana vasina kumboona kasadza vanototsamwa. Tovevika sadza nemuriwo nedovi ndo number 1 question dish. Uchizotera huku yakagochwa. Tinogocha futi tinofamba negrill yedu tinyatsoita zvokumba zvaya zvokuita brai nechako kwete negasi. Saka vanhu vanotoiziya signature taste iyoyo kuti huku inoita kunge yekunando ndiyo yechitu inonyodiwa. Then kutera izvozvo mapai. Vanhu vanodisisa mapai edu. Tikataita mapai akasiyana siyana hausingawani kumba nekuda kuchimeke soti munhu wese anokwanisa kumadya nguva yavasita zvenyama tine mapai hobho emuriwo.
Zvanga zviri nyore here semudzimai kutanga bhizimusi imomuno muamerica uyezve zvii zvamungakurudzirwa mamwe madzimai vari kufunga kutanga mabhizimusi?
Aiwa zvanga zviri nyore chaizvo munomu unotowana nzira wakangoenda paintaneti apa kusecha kuti unoregista stay business rako within a day, 2 days, nenge watotanga ka business, watoregister zvine pamutemo. Vanhu vacho vanonga vagara kuti uri mucommunity dawo ndovaunotanga kukumbira kuti nhaimi ndakatanga business rekudai rekudai. Ndokumbira kuti mundisupport. Ivo vanhu vavo ndovanokubetsera kuti usimudzire business. Otherwise, kuoma chaiko chaiko hazvina kumbooma.
Mataura zvakare kuti muri kushanda nevamwe vari kuZimbabwe. Muri kubatsira vanhu kunharaunda dzipi? Nei?
Tiri kubatsira vana kuZimbabwe vari muhigh school kuti vaende varambe vari muzvikoro especially vana vasikana. Ndine mwoyo wekubetsera vana vasikana kuti vasakurumidze kuroorwa, vasakurumidze kupinda mudzimba nenyaya yenhamo kana nyaya yekushayirwa school fees. Saka ndinomeka shoti vana vanenge vakabhadharirwa fees. Tinoshandira rural areas mavillages emumasvingo kuna naMorgenstern, Chikarudzo, Manunure, Dzoma, macommunities atinenge tiri imomo. Uye vamwe vana vedu vakatozoendera mberi vakauya kuno kuAmerica nenyaya yekunge vabhadharirwa fees tese vapasa. Takavawanira mukana yekuyo kuyunivhesiti kunotaura kuno vamwe vatoriko kuno kuyunivhesiti upenyu hwavo hwashanduka. Saka vese vanenge vachida kubetserwa vanokwanisa kutitsvaga paintaneti patesefoundation@gmail.com kana kutitsvaga nekuzinchizini koko vanotwana. Tinotenda chaizvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlana Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwevagari wemumisha yenzvimbo yemabhizimusi yemurehwa kana kuti Murehwa Center, avo vari kuronga kuumba sangano revagari remurehwa Residents Association. Kuti tinzwe nezveurongwa uhu, tabata vari kufanotungamira urongwa uhu vaHonest Madzara kuti tinzwe kuti vasvika papi.
Maita basa baba kandimiri nekuti pamukana uno kubudisa shongwa chedu chemurewa Residents Association panepo. Takatarisa murewa pane tarisiro yekuva neTown Board ichabata mawadzi anoti 2, 8, 16 and 30. Nokudaro kubudirira kwenzvimbo kwave kuda muonera pamwe sezvo vakuru vakati chara chimwe hachiswanye inda. Murewa ichange nemagungano anoti gungano remusika vendors remabhizimisi business community vedzimotokari matransporters kozouya iyo yedu Murewa Residents Association. Zvichashanda pamwe chete nekanzuro yemurewa nemakanzura emawadzi atataura manaya vachibatsirana kuvaka murewa pamwe chete nekunzwisisana. Pari zvino ini sacoordinator ndaisa pamwe zvaiunzwa nevanhu kuti tivake bumbiro iro riri kuongororwa nevanhu kuti kana pane chingabviswe kana kuwedzerwa kuti rigotambirika patichaungana pakati pemavhiki anoti rekupera kwambudzi kana rekutanga kwazvita. Nekubva ratanga kushanda pakusarudza vatungamiri vemurehwa Residents Association.
Kuti munhu anga ari nhengo yemurehwa Residents Association anenge achiqualifya sei kana kuti zvii zvamunotarisa
kunengu dzegungano iri pazvo tokutarisa vagari vemawadza anoti 2 8 16 ne 30 ayo anova chaumba town board tisingatarisi ruvara nyika inobva munhu sangano raunoteera chitendero chako 0 kana bato zvematongerwo enyika igumba kumba ungave unemba ungave unoloja asi kuti uve nhengo unofanira kunge uchibvumirana nezvinangwa zvegungano zviri pachikamu chepiri pabumbiro redu remutemo atingati pachirungu maAs sezvakanyorwa pachikamu chetatu chebumbiro redu remutemo
pane mari here dzinofanira kunge dzichizotarisirwa kubhadharwa nenhengo dzichange dziri musangano renyu
zvemari zvichabuda pamusangano wekutanga wevagari uchaitwa pamavhiki anoti kupera kwambudzi kana kutanga kwazvita
vateereri vangada kuziva kuti kana paine mari dzinenge dzichizobhadharwa dzinenge dzichizoita basa rei
kana vanhu vabvumirana kuti pachave nemari ichabhadharwa vanhu ivava vachabva varonga mashandisirwo achaitwa mari iyoyo asi tichitarisa zvinopa pfundutso kuvagari vemurehwa pamwe chete nekanzuro yedu tichibatsirana sevanhu vanenge vave kushandidzana pamwe chete
chii chikuru chakaita kuti munge muchibuda nepfungwa yekuumba sangano rinomirira vagari tichiona kuti kanzuro yagara ichiita hayo basa rekumirira vagari nechakare
chekutanga sekutaura kwanamboita kuti town board ichaumbwa nemawadzi mana mawadzi aya anenge asina zviya zvekune mamwe mawadzi zvinonzi village development committees nekudaro takafanira kuisa musoro pamwe sevagari kuti tive nezwi rimwe pabudiriro yemurehwa pakubudirira kwenzvimbo kana kurwisa matambudziko anga uye sekuti zvirwere mafashamu kukurudzira vagari kutevera zviga zvebazi rezveutano boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda reema chepiri pane pfungwa dzinobuda mukati mevanhu kuti makanzuro ashande yatingati pachirungu speculation asi kana muri pedyo muchishandidzana navo panova nekujekeserana nemuvono wechokwadi sezvo vatungamiri veiboka iri vanenge vave nemukana wekusangana nekanzuro vakamiririra vagari zvisingaitiki kumunhu akamira ega chetatu nyika yedu ine dambudziko rekunyura mune zvematongerwo enyika zvinounza gakava nguva nenguva panotaurwa chinhu chebudiriro saka gungano iri richava muyananisi kunyaya dzebudiriro sezvo panenge pasina kunzi zvabva kuna kanzuro angana anova weboka rakati
mati mava nenhengo here dziri kumira dziri mumakomiti esangano renyu
pari zvino hapasati pave nenhengo dzeutungamiri yatingati komiti nhengo idzi dzichasarudzwa pamusangano uchaitwa pakati pemavhiki andataura aya maviri zvakare itarisiro yedu kuti nhengo idzi dzichabata vakuru vemunzvimbo vadoko madzimai vakaremara kana mapoka ose ari munzvimbo yedu yemurehwa town board chimwe chatingade kuti vateereri vazive ndechekuti pari zvino takaendesa draft constitution yedu kuna kanzuro cheya wemurehwa anova vagutu tikaendesa zvakare imwe kuhofisi yemukuru wekanzuro ceo kuti vatarise vagoona kuti yakanaka here inokwanisa kushandika nayo here tisazova nemakakatanwa kumberi uku nekuti shuro yedu ndeyekuti tishandidzane nekanzuro nzvimbo yedu ibudirire tibvise makakatanwa ese agara anga ariko kuvanhu nekanzuro
manga makateerera kuhurukuro yataita nevari kufanotungamira urongwa hwekuumbwa kwemurehwa residence association vahonest madzara vari parunhare pamurehwa center nestudio 7 muchirongwa cheupenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa makwikwi ekupedzisira emiss universe 2023 voice for change ari kuitwa nhasi manheru kuel salvador ari kumirira zimbabwe kumakwikwi emiss universe 2023 voice for change brooke jackson akabudirira kupinda mutsvarakadenga gumi dzepamusorosoro kana kuti top 10 kumakwikwi aya uye vakawanda vane tarisiro yekuti anogona kutora mukombe kana kupinda muvatatu vekupedzisira munhau dzemitambo aimbove mutambi wenhabvu uye murayiridzi ane mukurumbira raman gumbo aradzikwa nhasi kumarinda eled stanley mubulawayo
Gumbo akashaya musi wa 10 mbudzi ari kuBotswana uko akanga ave kurairidza chikwata cheko. Zvichakadaro chikwata chenhabvu chenyika chevanhurume chemaWarriors mangwana masikati chiri kupinda munhandare yeHuye Stadium muButare kuRwanda chiine tarisiro yekukunda Nigeria iyo inonzi nevamwe yarasika nzira yayo munhabvu yepasi rose. Zimbabwe neNigeria dziri mugungano reGroup C iro rine Benin, Lesotho neSouth Africa. Mike Rokariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupiwa manyawi nekutatarika kwakaita Nigeria musi wechina apo yakaita mangange 1-1 neLesotho izvo zvaive zvisingatarisirwe nepasi rese. Chakanyanya kushamisa veruzhinji ndechekuti mangange aya akaitirwa muLagos, Nigeria umo ma Super Eagles aitarisirwa kurakasa Lesotho yoisina zita munyadze nhabvu. Zimbabwe haisati yamborova Nigeria kana mumutambo mumwe chete zvavo kubvira muna 1980 apo maWarriors akatanga kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi aimbove manager weMaWarriors vaWellington Mpandare vanoti hapana chikwata chisingaroveke pasi rino kusanganisira Nigeria. Mutsigiri wenhabvu vaBozwell Marimo vanoti kana Nigeria ichita mangange neLesotho hapana chinotadzisa kuti Zimbabwe ikunde mumutambo wamangwana uyu.
Hapana timu isingatyike kutarisa kuti Nigeria ine mavatambi vanogona chaizvo asi havakwanisi kutamba pamwe chete setimu. Vane vanhu vanogona vatinoti maindividual players, saka mutambo unogona kungoenda chero kwawaenda.
Mukusarudza chikwata chake, murairidzi weZimbabwe ane vatambi vanoti Jordan Zemura naAndy Rinomota avo vakanonoka kusvika pamutambo neRwanda uyo akapera uri mangange 0-0. Pamusoro pazvo ane vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Machau Munetsi, Tino Kadewere, Tine Dadebe avo vane mukurumbira pasi rese. Nigeria ichange isina mutambi wayo ane mbiri Victor Osimhen weNapoli kuItaly uyo akakuvara achitambira chikwata chake muCR. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKudzai Bere vanoti Zimbabwe ndizvo.
Inini ndiri kuona kunge mangwana ka tinokunda timu inonzi Nigeria. Why? Because matambira yakaita neLesotho haina kuratidza umwe ichiri kupisa sezvayaita. Isisi otherwise matambira takaita kuRwanda tinoratidza kunge takatoratidza kuti takasimba zvekudaro. Saka inini ndotarisira kuti mangwana Nigeria tinoibata.
Mune mumwe mutambo weGroup C watambwa nhasi, South Africa yarwa Benin 2-1 mumutambo wenyika idzi wekutanga watambirwa muMoses Mabhida Stadium muSouth Africa nhasi masikati. Izvi zvave kureva kuti South Africa ndoyave pamusoro petafura mugungano iri nemapoints matatu. Zimbabwe haisati yamboenda kumafinari eWorld Cup kubvira muna 1980 apo yakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika. Mitambo yeKasolada Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Chicken In 2 Yada 1 FC Platinum 1 Wange 1 Black Rhinos 3 Shesham 2 ZPC Kariba 1 Simba Bora 1 Ngezi Platinum Stars 3 Cranbourne Bullets 1 Triangle 1 Cape United 1 Dynamos Dimbare 1 Green Fuel 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Nyonge batwe rino pikisare Citizens Coalition for Change watafumana imasaya vanoradzikwa kumabhuku. Hurumende inorambidza kutengeswa kwezvinhu mukati memaguta senzira yekurwisana nekupararira kwekolera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwe nanitungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sihlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga le-TRC elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF labacuphi, umnumzana Tafumane Masaya ungcwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi weqembu lenguqu njalo wadlalela i-Highlanders leqembu lesizwe lama-Warriors, uRaman Nkumbo laye ungcwatshiwe. Kukhethwa isiqamulamayezi somhlaba namuhla uMiss Universe lapho iZimbabwe emelwa khona intombenhle eke yehlukanisa isizalwane seZimbabwe ngemibono uBrooke Bragg Jackson. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilunga le-TRC elithunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF latholakala libulewe, umnumzana Tafumane Masaya ungcwatshiwe eHarare namuhla lapho umkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa asole khona kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi nguye obulale uMasaya, kubika umlondolozi Ndlovu.
Marivano ziyo nguwa wachaita.
Babu chele nga makudu abasekeli be-CCC ematuneni emavuku tafara namuhla bephekelezela uMasaya vesha izinyembezi abanengi befuthelana kakhulu ngocuku omunye wabo abulewe ngalo. UMasaya uthunjwe ngeviki edluleyo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO labasekeli be-ZANU-PF. Wazotholakala efile umzimba wakhe uganyulwe waganyulwa ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections emavuku. Ekhuluma emngcwabeni lo umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthe igazi likaMasaya livalelwa ezandleni ze-ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kubuhlungu ukuba imuli kaMasaya isilahlekelwe ngubaba otshiye abantwana abathathu, esithi abantu kumele batshengise ukuthukuthela ngokuvotela i-CCC kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngoMpalakazi.
There is going to be a God-fearing and a God-loving government in Zimbabwe.
Uchamisa wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF kumele achiyane lokuthumba abasekeli bebandla lakhe ngokuphangisa. Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe alilani lokwenzakala kubasekeli be-CCC esithi nxa kukhona ukwethuselwa kumbe udlakela abebandla leli kumele bamangale emapoliseni.
Whoever perpetrated this crime.
Sifuna ukuba owenze lokhu agwetshwe kwelinye ilanga.
Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leHuman Rights Watch zithi uhulumende kumele aphenye lolu daba kujeziswe labo abenze lobu budlova. Abaningi abakhulume emngcwabeni kaMasaya bamchaza njengomuntu owayithanda ibandla le-CCC njalo ekhankasa ngokuthula engumfundisi njalo ozithobileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Obe ngumqeqeshi womdlalo wenguqu njalo owake wadla uBhedu edlalela amaqembu agoqela ele Highlanders lelesizwe elama Warriors. URaman Kumbo ungcwatshwe eLady Stanley Cemetery koBulawayo namuhla. UKumbo uqaleke ngeviki edluleyo ekwele Botswana wabhubhela khona ngemva kokuqaleka. Uvaleliswe ngamakhulu abantu abagoqela abadlali labasekeli benguqu kanye labezombusazwe. Abakhulume emngcwabeni wakhe bathe uGumbo ube ngumqeqeshi olohlonzi, bathi njalo ilizwe lilahlekelwe kakhulu. UMkagumbo oVirginia yena uthe ulahlekelwe ngumuntu obe yinsika empilweni yakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlehlile nyovana wesula isinqumo sakhe sokukhetha ukhomanda wamabutho eZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sbanda ukuthi abe lilunga ledale leZanu PF Politburo. UMnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokubhalelwa ligqwetha uMnumzana Kudzai Kadzere emxwayisa ukuthi kumele esule lesi sinqumo ngokuphangisa ngoba ephule isisekelo sombuso welizwe iconstitution ngokufaka umkhokheli webutho kundaba zombusazwe. Kube isiphithiphithi esibhedlela seShifa eGaza namuhla, izigulane zivaleka kulesi sibhedlela zisithi zixwayiswe libutho lakwele Israel lona eliphakathi kokuhlasela eGaza lilwisana leqembu leHamas lona elihlelwe yiMelika njengeqembu lezidlova ama-terrorists. Kodwa i-Israel ikulandule ukuthi yiyo etshele abantu laba ukuthi bephume kulesi sibhedlela. I-AFP ithi kulezigulane labantu abangelandawo zokuhlala abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulesi sibhedlela. Akubizwa ozwayo namuhla ntambama kwele El Salvador lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokukhetha isiqamulamayezi somhlaba uMiss Universe 2023 Voice for Change. Izizalwane zeZimbabwe zizalandela lomcimbi sigobhoza amathe ngoba eleZimbabwe lalo likhona kulomncintiswano limelwa intombi emhlophe eke yehlukanisa abantu ngemibono ngemva kokuthola isicoco sikaMiss Zimbabwe uBrooke Brack Jackson.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wakubengula.
Lamlela ndwandwe.
Izakhamizi ezigabeni ezitshiyeneyo zeGwanda zithi zilakho ukuphelelwa izifuyo ikakhulu inkomo ngokuswela amanzi ngoba amadamu amanengi esetshile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukutsha kwamadamu lokuphuza kwezulu sekuthe izakhamizi ithwele nzima ngoba sekumele zidingele izifuyo zazo amanzi okunatha. Iningi lezakhamizi selinatha ndawone lezifuyo ezikotho kuthi abanye bahamba imango emide besiyanathisa emadamu amakhulu asasele namanzi lanxa kungaze kune likazamcolo amadamu egcwale amaningi awegwanda lakwezinye izigaba zamathabeleni south abeba ephanga ukutsha ngoba esegqibelekile isakhamuzi esiteze ekwana north umnumzana zolithini gabula uthi kuyadingeka ukuthi urhulumente azinikele ekulungiseni amadamu ukuze agcina amanzi.
Thina enqameni isimo sezifuyo sibi kakhulu njengalokho izulu lalivele lingananga kuhle, kanti njalo la madamu ethu avele seyangena udaka kakhulu.
Amazwi kagabula agcizelelwe ngumnumzana Collins Fanda oyisakhamuzi sentepe konda south layo othi isimo sesisibi.
Amanzi esiwatholala kule ndawo siyakwazi ukuthi nxa utshale sisikhathi abe semalutshwane njalo futhi abe sengcolile. Izifuyo yebo ziyabe zikhona lapho ezinatha khona, kodwa kuyikuthi zinatha amanzi aselengcekeza. Amadlela vela sisakhulume ngawo.
Singenjalo isakhamuzi konda south emawane umnumzana Gabriel Moyo uthi selidingeka izulu ukuze kungaphelelwa isifuyo.
Amanzi akusela, ukudla akusela, abantu indlala, wonke lezi nyamazana zakutsho ukuthi abantu siyakufala isifuyo zethu.
Ukhansila kawatu ekwana north unkosazana Zwelibanzi Mpofu uthi ukuthilela kwamanzi lokhu kulakho kubangela kumemethayo kwemikhuhlane.
Sithwele nzima, hayi kancane. So sikhangelela ukuthi wona lo mkhuhlane okhulunywa wona lo wesihudu maduze sungatshayi wathi two.
Kusenjalo mama beBruna Beck ePlumtree basele bekhala ezimathonsi ngemva kokulibezelwa ngumunu wesifazane obebathembise ukuthi bazaphiwa ukudla okubalisa impuphu, irayisi, iflawa kanye namafutha okuphekisa nxa bengabhadala i-R50 ngamunye yokuthola lezi mpahla. Owesifazana lo obikwa yigila emkhuba esebenzisa amabizo athi funga imsethwa lelithi lise tshilima ubesithi uhlelo lokuncedisa omama bemaphandleni lolu alibiza ngokuthi Mothers of Today ulwenza esebenzelana lamakhiwo emazweni. Abesifazane beBruna Beck abafika amakhulu amahlanu 500 balahlekelwe imali engange-R25,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Duduzile Sibanda, ilunga leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Nobuntu obethi bembube. Usichasisela ngenhlelo zabo zokuphathisa amantombazana.
Have particularly the bank show esijale ukuthi nxa aba amafans ethu ebuya babhadale besebenzisa isanitary wear. So sesavula ama pet bank kuma youth center akubulawayo anceda osisi abasebenzisa ama youth center lawo. So we make it our priority ukuthi since sawavula kumele every now and then lapho esikwanise khona sihambe siyewagcwalisa, because thina sithi lathi saqalisa sisebenzela ema youth center kusasaliphupho nje lokho esasikwenza. So ukuthola isanitary wear amapads lana okusetshenziswa ngomama asonto encane, because into efunakalayo whether you like it or not every month kumele ube layo. So sometimes kuba nzima for umuntu ongumama oli artist ongakwazi ukuthi uyayithola ngaphi isenti lakhe elilandelayo. So we thought let us lessen that burden for young female artists who are utilizing these centers ukuthi nanko thina njengabo sesibakho benobuntu sithi nazi isanitary wear buya uzosebenza ukwazi ukuthi at least cost yamapad kule inyanga awulayo. And also okunye sikwenzayo siyaphekela abantwana ngesikhathi sekhisimusi sokuphekela abantwana ngale Tshabalala Youth Center lapho inobuntu vele yasungulwa khona eTshabalala. Siwaphekele, sifanike amafidlongo, sifanike nezwithi. So bese sifuna ukuthi kungabe ngokwekhisimusi kuphela, ngoba kuloo mama ojale ukusincedisa khona ngale wakwathi lekwazi ukuthi abantwana balokubuya lapha bazosiqhweba babuze bethi mama kanti osisi labana abaphekayo bangaphi bakithi sikhani ukudla okumnandi. Kwahela kithi ukuthi okay, now we need to aperture kapte noji singa hambi nge kisimu zupeli. Sishala shale singa nyangala, sishala shale zahamba sisiapi. So we'll be fundraising for such things.
So litoleni ugoma sanitary pads lapha njalo likhangelele ukuthi lingahamba lithwele amaningi. Kulula yini ukuthi liwathwale?
Ngendlela ebesixwayiswe ngayo ukuthi ama sanitary pads singathi siyawathwala from lapha kuza sidulela futhi. So ngcono sithathe imali sishike ke lapho ekhaya sicele imali ukuthi abakwanisa ukuthi besidonethele ka donate noma yinalini iyabe izahamba to that cause. Masifika ekhaya there are companies that we usually work with abajayele ukudonate nje even singathenganga. So sifuna ukuthi sibuyele futhi to those companies and say right now nako we are buying from you guys since you always donate from for us for free for this cause. Siyethenga khona futhi in bulk sihambe futhi siyegcwalisa la ama pet banks esesiwavulile kuma youth centers akubulawayo
khonapho kuma youth centers maningi yini amantombazana njalo abanye ke akubandlululi laba abangasibo ama artists.
No, sithi asithi ama artist kuphela sithi wonke umntwana wengazana osebenzisa i youth center akathole access to i sanitary way. Recently esivulileyo kusephumula esilwane youth center it's the busiest ayilama artist kuphela ilaba abazayo ilaba thungayo kulabanye babesenza soap making and candle making amankazana it's so busy. If there is something that will keep umntwana out of the streets imnike umsebenzi or umfundise umsebenzi wokwenza izandla if there's a center like that abantwana abathone khona le athi sesifaka ukune kuyi incentive eceleni ukuthi bahawukele lamankazana ukuthi ningathola youth center lapha ngingithola amapes every month. So umthetho wakhona ngokuthi inkazana lenkazana esebenzisa i youth center engaphongu uhamba nje siyavakatha hayi eyimember e youth center iyabe izayithola le sanitary way. Abanye abantwana uyathola ukuthi bagcina sebesebenzisa amalembu into ezingekho healthy ezagcina imi-affecta ngale kumama imi-affecta egcine segula ekokukhoza ama-cancer just using anything.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Duduzile Sibanda ilunga leqembu lenobuntu obhebsi bembube lona leli qembu eliphakathi kohambo emelika leCanada sixoxelaye ekhonapha emelika asidibane ninja alo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChristande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sihlaziya udaba lomkhuhlane wekholera. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngibonge kakhulu emsakazweni kungemukela msakazi ngiphinde ngibonge labalaleli beStudio 7.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani? Ungasikhangele ukubana kwezinye izigaba zelizwe sekube lodubo lwekholera. Singabona yini kusiba lodubo edolobheni lakobulawayo kunsukwane ezilandela?
Umkhuhlane wesihudo kumbe ikholera lo sithe watholakala kwezinye izigaba zelizwe kungeke kumangalise ukuthi utholakale kobulawayo emalangeni abuyayo ngenxa yokuthi angithi uthelelwana ngezindlela zokubamba izinto ezinjengezithelo lokunye nje ezilonga abantu bethe bathinta lapho kuthinte khona abantu abalalowo mkhuhlane kumbe igciwane lalowo mkhuhlane kuyenzeka ukuthi igciwane leli lidluliselwe komunye. Ngakho-ke nxa sizithi siyahamba edolobheni lakobulawayo zafica ukuthi abantu baningi bayathengisa izithelo abantu baminyene abantu basebenzisa izinto abazibamba bendawonye kumbe ungena ebhasini kumbe ungena ngaphi khonaphana nxa ubamba la kufingenelisa ukuthi amagciwane la adlule ezilonga umanzi lapho kulamanzi khona umbe lapho abathe abantu bathinta khona umkhuhlane lo osele amagciwane akhona sele khona apho yenelisa ukuthi udlulisele phambili. Njalo siyakubona ukuthi baningi abantu njengoba sikwazi ukuthi emadolobho kuyaqhunywana, abantu bayasuka kule dolobho besiya kuleli abanye basuke kuleli besiza ngapha koBulawayo. Khonokhana ke kungaba ingozi enkulu engabangela ukuthi lowo mkhuhlane ugcine usithe echithisa koBulawayo.
Ngokubona kwakho kuphele kwezweni ukuze umkhuhlane lo ungasabalali kakhulu khona ngapho koBulawayo?
Indlela yakuqala ezenza ukuthi umkhuhlane lo mhlawumbe siye nqabele kumbe abantu balimukiswe ngawo ukuthi abantu batshelwe ngawo esithi khona kona ngesilungu education, ukuthi abantu bafundiswe sibili ukuthi umkhuhlane lo usukhona elizweni, ngakho ke abantu kabaqapheli bafundiswe futhi la ngezinto okumele bazenze ukwenzela ukuthi bazivikele bangawuthathi lo mkhuhlane okugoqela khona ukuthi abantu bagezise izithelo abazitholileyo bengakazidli, abantu babilisa amanzi bengakanathi, bafaka amaphilisi emanzini bengakasebenzisi lawo manzi bekunatheni. Zonke lezo zinto izinto ezingavikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane lungasabalali kakhulu. Imfundiso abantu abayidingayo ukwenzela ukuthi bahlale bekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona, ngoba kathesi abanye kabalalwazi. So siyakhuthaza ukuthi iBulawayo City Council ibambene lezingatsha ezishiyashiyeneyo, basondele kufundisana abantu, kungaba ngama road shows, kungaba kusemsakazweni langaphi ngaphi, kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona njalo uyasabalala khona. Konke kunganceda kakhulu.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kumsakazi, sivalelisa kubalaleli bemsakazi weStudio 7. Sikhuthaza abantu ukuthi bahlale bekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe umkhuhlane wekholera umbo wesihudo ukhona njalo uyamemetheka. Ngakho ke sikhuthaza ukuthi abantu ezindaweni ngezindawo bahlale beqaphele njalo behlale bezivikele kuso sonke isikhathi, benze khonoko abakutshelwayo ngazo zonke izikhathi ukuthi bangavikela njani umkhuhlane wesihudo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye uhlelo lunye lila.
Na Chris kwezemidlalo luthuli lodwa emsileni wengalane yemiklomelo yeKasilaga Premier Soccer League, lapho amanye amaqembu aqhubeke khona namuhla elwisa ukuthi engagunyulwa kulesi sigaba. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni kuPSL ngemva kokunqoba isheshamu nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi lanhlanu engalaneni lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu. Ele sheshamu lalo lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu, kodwa lihle lahlala endaweni yesibili nxa usuka emsileni. Iqembu leTriangle lalo lile miklomelo efanayo njalo lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Capes United. Iqembu elisemsileni wengalane eleCranbourne Bullets nakaliselalo ithuba lokusinda njalo namhla libhaxabulwe nge-3-1 zintshantshu zalonyaka Inkezi Platinum Stars. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iGKN itshaye iyada nge-2-1, iFC Platinum ibe ngujiki lobhanqa 1-1 leWange, kwathi iDynamos yakhuphuka yahlala endaweni yesibili ngemva kokunqoba iGreen Fuel nge-1-0. Kusasa kule midlalo emibili lapho iRentals ezadibana khona leBulawayo Chiefs eNational Sports Stadium, kuthi ngaseGibo iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Highlanders. Umsekeli wamqeqeshi weqembu leBosso uJoel Luphahla uthi bakhangelele ukuphenduka bephethe yomithathu imiklomelo kusasa.
Sidlala leManyika i-team number 2, sikhangelele ukuthi maybe sibambelele kibo, sibasebenzise ukuthi sinasiphansi siye phezulu, ngoba siyakwazi singawini siyabe sesitshintshana i-position yethu thina siye lapha abakhona bona baze lapha esikolo. Kodwa kusoze kube lula, kata bafana basitshengiseni lalapho odibelelwa ngakhona e-training ukuthi
Iqembu leManyika Diamonds selihlezi endaweni yesithathu ngemva kwempumelelo yemidlalo edlalwe namhlanje. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana leNigeria emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup C kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba weWorld Cup ngo-2026. Owadlalela iqembu lamaWarriors uDesi Kapenya uthi abalandeli bomdlalo wenguqu kumele bayemukele loba yiphi impumelelo ezakuba khona kusasa.
Of course, as a Zimbabwean, I'm expecting what is that better than Wushi and collect the 3 points. But we also have to consider what Abantulawa has been long, then as a better than Wonke and the Plenty's name, as well as team. So, in as much as everyone wants them to win, and my expectations are high, we also need to what is to acknowledge La Pava Hishulega Kone, because if Bora Utiliz is injured, Lizard, Abantu, they need to be together, to train together, they understand each other, they have more combinations, bedlale ibhora elinjani elichaza elintertainer, and only that can happen abantu beyazayo.
Umdlalo wakusasa lo uzadlalelwa kwele Rwanda, loba nje iqembu leZimbabwe kuyabe kuyilo elisekhaya ngoba eleZimbabwe alilayo inkundla elungile ukudlalela imidlalo yezinga laphezulu. Zombili iZimbabwe leNigeria zingena kumdlalo wakusasa zilomhlomelo owodwa ngalinye ngemva kokuba eleZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Rwanda, kwathi eleNigeria libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Soto ngosuku lokuqala lomkhankaso. Kaso yimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namuhla sileqembu leRumba elizibiza ngokuthi Private Boys, ilona eseletho leindlikizane yesingo elesihloko esithi uta kanjani ungikoloda.
Ukubingelela kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele. Ubingelelayo kuSifa Sincube abamazi ngongqondo-ngqondo. Ehamba lapha nalo Dafuma Nimbi nomnyamanyathi no Ford Ranger usilamba jakethi. Yibo abafana beprivate boys abafana badabuka ePlumtree esigabeni saseDugwe. Shuthi sesihambe saba namadlakati awu 5 kanye namasimi trick awu 3.
Isingi trick lay besikethi na uda kanjani ungikoloda, ukhombe ukuthi iyakugqugquzela nawe noma uyichaya ungabona isikoloto somuntu, iyakugqugquzela ukwenza ugijima uyobhadala fast. Akumelanga ukuthi uyodakwa usasenemali yami.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina ingoma sidlala singapha kwele South Africa. Abangathanda ukuthola ingoma bengaxhumana nathi ku 0027 610656149. Inye njalo inombolo ithi 0027 844 97 0021. La ungakwazi ukuxhumana nathi uthole ingoma zethu.
Iwaphi amazwi owachiyela abalandeli?
Abahlale njalo besupporta, bethenga ama-originals, kuyasenza lathi kusinikeza amandla ukwenza lo sikwazi ukuhlala sibakhiphela ingoma eminyaka neminyaka. Siyabonga. I'm going to go to the hospital.
Private Boys besabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Ilunga le-Triple C elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF umnumzana Tafumane Masaya ungcwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi wenguqu wadlalela iHighlanders uRaman Kumbo laye ungcwatshiwe. Wanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.